zvikoro zvakaashe kutwaine very big way. Pane zvikoro zvakatopfanyika mabuilding, pane zvikoro zvine magrounds akatorwa nemvura, pane vana vakatorwawo nemvura, pane vabereki vakatorwa nemvura, koita varairidzi nemahedmaster vanova vakafawo nemvura ikoko. Kureva izvokuti impact muarea imomo muzvikoro ihombe zvakanyanya, nekuti tikaongorora kunaandirasa zvikuru sanga zvakaitira kuna St. Charles Luanga, kuti pachikoro pakaita dombo rakaya rikatopwanya dining hall, rikatopwanya munorora vana vechikoro, pakafa vakomana vairi magadi. Kureva izvokuti even kuti ngatiti zvikoro ngazvikondine mangwana, mamemories nepsychological impact pavana vomunharaunda vanodzidza pazvikoro avo ihombe zvakanyanya, nekuti mukatarisa zvikoro zvese zvakaitira kuti pasouth down pakafa ticha, pamafumise pakafa headmaster, totarisa zvakare kuti pakushinga primary pakafa vana, pakafa vabereki, padzingire primary kuchimanimani pari kuti pakafawo head. Kureva izvo kuti munharaunda yechipinde chimanimani education sector yakayakoiswa zvakanyanya.
Tinozwa kuti muzvikoro zvakati kuti vana vanga vakavharirwa nevamwe vakuvara nezvimwe zvakadaro, mambudzwa kuti vakwanisa here kunge vachiwana rubatsiro vana nevarayiridzi vanga vakavharirwa munzvimbo dzavo?
Hongu zviri kuratidza kuti vana vari kufamba. Inini ndinoziva nekuti makondakiti pesenzi angu ariko ari kutaura kuti vana vanga vari muzvikoro izvozvo vemabhoarding school, vamwe vacho vakwanisa kufamba, vamwe vari kutotakurwa vari kuendeswa kwamutare. Hongu vana ava vana vakaenda through a lot of psychological trauma isingatomboiti, yekuti vakatarisana nemitumbi yeishamwari dzavo nevamwe vana vaidzidza navo for 2-3 days vasingazivi kuti vobatsira sei. Zvorovati kune vana ava vanotoda psychological assistance hombe, zvinogona kuvaafeta kusvika vatosvika kuti harawa. Kureva kuti vana ava vari kutoda kubatsirwa zvakanyanya. Kureva kuti vana vanotoda kutogarwa navo pasi vakwanise kudzidziswa kuti haiwa vari nangu zvinoitika. Zvaitika ngatikwanise kuvadzora mundangariro dziri pfungwa dzakanaka.
Imiwo sesangano rePTUZ zvii zvamuri kuitawo mukubatsirawo?
Chekutanga ndechekuti tatagona kuita ndechekuramba tichingoramba tichingoyeusidza vanhu kuti vana vari uko vari kuda rubatsiro. Tikutarisirawo kuti tichabatsira zvakanyanya parufu dzevarairidzi vafa ava, tikuedza kuunganidza mari kuvarairidzi vemamembers ePTUZ across the country. Tati ngavatipe zvavanogona kutipa, atipa chingwa, atipa akagereupfu, atipa matii, atipa shuga, atipa mbatya, atipa magumbezi, tikwanise kuendesawo mudeme mudeme yekuitwa nevana vezimbabwe, tikwanise kuti mhuri idzodzi dzikutambura dzirarama.